Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro kana kavatereri tinosangana zvakare maniro anasi uri musi wemuvhuro chivabvu 16 2022. Makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Munoziva kuti upenyu wemuZimbabwe wakaoma sei. Kudhara pa$10 waitenga kagrosari kanotombokuchovha. Iye zvinoizvi ukatenga chigubhu chemafuta kwaungokwana munyu netumwe tushomashoma, saka toraramawo sei?
Mutengo wemagetsi zvekudya zvakaita seshuga, mafuta ekubikisa nezvimwe zvinonzi zvawedzera nezvikamu 50 kubva muzana.
Saka Zimbabwe nao nekuti iwo havasi part of my international mechanisms, havasi part of my international laws, anoprotekta zvakadaro, ivo havazvitori serious.
Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava vanoti Zimbabwe yakagadzirira kutaurirana neEthiopia panyaya yevaive mutungamiri wenyika iyi vaMengistu Haile Mariam, avo vakatongerwa rufu nenyaya dzekuponda vanhu munyika yavo vasati vaenda kunopotera kuZimbabwe. Vanhu vasere vanonzi vakafa mushure mekunge tambo yadimbuka vachibva vadonera mugomba kuBucks Mine Colinbourne kuGwanda, uye pane urongwa hwekuedza kuburitsa mitumbu yavo huri kuitwa iko zvino. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Komiti yeparamende inoona nezvebudget nhasi yaita musangano nemasangano anomirira vemabhizimisi kuti vazive mamiriro akaita zvinhu panyaya yemari yekunze, uye kuti vari kukwanisa kuita basa zvakanaka here kubva mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vadzika zvirongwa zvechimbi chimbi zvekuedza kugadzirisa nyaya dzezveupfumi. Kunyangwe vaMnangagwa vari kuti matanho aya akanangana nekumisa vari kukanganisa upfumi vemabhizimisi vakawanda, vanoti zvave kutopa kuti zvinhu zvidhure nekushayikwa muzvitoro. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Masangano apinda mumusangano wanhasi anosanganisira Zimbabwe National Chamber of Commerce ZNCC neConfederation of Zimbabwe Industries, asi hatina kukwanisa kunzwa kuti wafamba sei sezvo uchiri kuenderera mberi. Asi nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda vakazvimirira, uye vakambo venhengo yekomiti yeparamende inoona nezvebudget vaSimon Hove vati paramende haifaniri kutambisa nguva ichiita misangano sezvo zvinodiwa kugadziriswa zvichizikanwa.
Nekuti hamungati muchiona imba ichitsva muda kuziva kuti moto wachona watanga sei. Munofanirwa kunanga pfungwa dzenyu kudzinangisa pakudzimura moto. So moto uchiri kupfuta munyika. Raitarisira vamiriri vedu vari kuparamende inyaya yekuunzawo pfungwa dzavo pakudzikamiswa kwezvinhu.
Mitengo yezvinhu iri kukwira zvakanyanya zvekuti veruzhinji vanoti raramo yavo yave parumana nzombe. Nezuro kambani yehurumende yeZESA yakakwidza mari yemutero wemagetsi, ukuwo mitengo yezvimwe zvinhu zvinoshandiswa mazuva ese zvakaita seshuga nemafuta ekubikisa yakawedzerwawo. Mumwe mugari wemuHarare amai Charity Rugare vaudza Studio 7 kuti upenyu hwavaomera sezvo zvinhu zviri kukwira zuva nezuva.
Munoziva kuti upenyu wemuZimbabwe wakaoma sei. Kudhara pa$10 waitenga kagrosari kanotombokuchovha. Iye zvinoizvi ukatenga chigubhu chemafuta kwaungokwana munyu netumwe tushomashoma, saka toraramawo sei?
Mukuru wesangano rePlatform for Youth and Community Development vaClarice Maduku vaudza Studio 7 kuti zvinhu zviri kukwirawo mukunzvimbo iyi, uye vazhinji vave kudzokera kutsika yekare yekunotenga zvinhu kuMozambique neSouth Africa.
Effect yacho yaakutanga kuonekwa, zvimwe zvichiri kuwanikwa zvazvo, asi vezvitoro vakuto vara vachi adjusta maprice ndo zvinenge zvakuda munozi pamunenge muchifanoti mutange kutenga 8 yakwana vombo wedzira zvemaprice sekunokwana chiche kuno kuvanhu vanoshandisa maranzi nokuda kuti vanhu vakuti zvinhu zvanga zvichimbotengwa zvikasvika 10 rand zvakutotanga kunzi 12 15 rand kutati zvinhu zvakudi zvakutokwira nekuda kweeffect iyoyo then tichitarisa kumatunhu kunana Chipinge kudhorobha uku nezvazviri kungoitawo
vanoongorora magariro akanaka evanhu vaItai Ruben Mbofana vaudza Studio 7 kuti matanho avamunangagwa ari kutowedzera kutamura kwevanhu
toda kuona kuti auction system yekureserve bank ngakupuwe vanhu vari kushandisa mari iyoyo muproductive sector pari zvino tiri kuona kuti vazhinji vari kupuwa mari kuauction uku nemarate ari pasi pasi 150 vanhu vanowirirana nemakuru vakuru venyika vakuru vakuru vari kumusoro uku mari iyoyo haisi kuenda kunogadzira zvinhu zvinonotengeswa muzvitoro iri kuendeswa kumustreet kwainotengeswa nerate yepamusorosoro munhu oona profit yake onoibhenga kunze kwenyika uku
nemusi wemugovera gurukota rezvemari vamutuli ncuve vakazivisa kuti hurumende yave kubvumidza vane mari yavo yekunze kana kuti mafree funds kuti vanotenga chikafu kunze kwenyika vahovi vanoti vanhu vashoma chose munyika vane mari yekunze vachiti zvakaitwa navamutuli ncuve ndiko kubvuma kuti muno hamuna zvinhu zviri kugadzirwa
ipapapo zvega zvinobva zvaratidza kusajeka kwezvinotaurwa nehurumende yavamunangagwa panyaya dzezveupfumi hwenyika nekuti dei vanogadzira zvinhu muno vanga vachikwanisa kugadzira zvinhu zvine uwandu hwakadaro makumi manomwe kubva muzana danho raifanirwa kutora ngatimboti ichokwadi danho raifanirwa kutorwa nehurumende munyaya dzezveupfumi hwenyika inyaya yekusimudzira uwandu hwezvinhu iwe hubve pa70 percent zvichienda ku80 kana 90 kana iyo 100 percent yacho
vakambotungamirira CZI Dr. Calisto Jokonya vanoti matanho avamunangagwa anorwadza asi akakodzera Act Jokonya. Kunyange hazvo hurumende ichizvirova dundundu ichiti zvikamu makumi manomwe kubva muzana zvezvinhu zviri muzvitoro ndezvemuno CZI yakazivisa svondo rapfuura kuti zvikamu makumi mashanu nezvitanhatu kubva muzana zvemaindustry ndizvo chete zviri kushanda nekuda kwematambudziko akaita sekushaya mari yekunze mukuru wereserve bank Dr. John Mangudya vakaudza nepfenyuro yezbc svondo rapfuura kuti matanho avamunangagwa achavepo kwenguva pfupi sezvo akanangana nekudzikamisa upfumi vakaudza zvakare bepanhau rethe sunday mail kuti matanho aya anogona kuongororwa svondo rino ndakamirira studio 7 muharare ndini godwin mangudya
gurukota rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika vafrederick shava vanoti zimbabwe yakagadzirira kutaura neethiopia panyaya yevaive mutungamiri wehurumende wenyika iyi vamengisto hail mariam avo vakatongerwa rufu nenyaya dzekuponda vanhu munyika yavo vasati vatiza kunopotera muzimbabwe vashava vaudza studio 7 kuti
if the people of ethiopia pray to the government of zimbabwe appropriate steps will be taken by the government of Zimbabwe in response to legitimate questions from the government of Ethiopia.
Kana vanhu vekuEthiopia vakauya kuhurumende yeZimbabwe, matano akakodzera achatorwa nehurumende yeZimbabwe. Zvichienderana nechikumbiro chinenge chaitwa nehurumende yekuEthiopia.
Mashoko egurukota rezvekutyidzana nedzimwe nyika Dr. Frederick Shava. Tabatawo gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vati Zimbabwe ingadai yakadzosera vamengistu kare kare nekuti havana kukodzera kupiwa upoteri.
Kuva serious nenyaya dzakadai so hurumende yeZimbabwe haizi. Munhu atozikamwa kuti akaita sei akauraya vanhu akaita zvakaita and Zimbabwe ine obligation under international law. To arrest even to surrender kune government Ethiopia tinoziva kuti zvekare mengisto ine anikazivi kuti anogo akaapply here asylum kuZimbabwe here kana kuti kwete but mutemo wepasi rese unotaura kuti munhu akaita samengisto nezvaakaita munhu asingakwanisi kupuwa asylum under the asylum laws dzepasi rese because he is an initiator of terrorism mune genocide.
Asi kavamasiye vamwe vanoti
nyika dzikasa zvipira kuti dzipe upoteri vanhu vanenge vakonzera hondo zvinogona kuzopaka kuti hondo irambe kupera nekuti vanhu vanenge vasina kwekutizira.
Yeah, izvozvo zvogona zviri izvo, but pane nyaya dzinonzi my international crimes, nema crimes against international law. Nyaya dzakadaro dzinotaura ibvezve ne international law yacho kuti kana munhu akanguva pati ye anonzi my international crimes against humanity, munhu iyeye haakwanisi kupuhwa upotori ine imwe nyika. Munhu iyeye anofanira kudzoswa ono akaunta for zvaakaita panguva yacho iyoyo. Pane dzimwe nyaya dzokutiwo kuda mabhi vanhu ari involved muhondo vakarwawo and vakarwisana, munhu wopotera. Idzodzo ndo nyaya dzinoita kuti munhu akwanise kupuwa upoteri nemimwe nyika. But kana pane maissues akaita segenocide, akaita sekuti munhu anga akanecheta marepu kana kuti zvakadaro zvakadaro, zvinhu zvokuti international law haiprotecti. Saka Zimbabwe now, nekuti ivo havazi part of my international mechanisms, havazi part of my international laws, anoprotekta zvakadaro, ivo havazi tori serious. And izvi ndo zvatinongozoona zvichingozoita play out pakuti vanochengeta vanhu vakadai so vanorambwa, vanoramba kuchengetwa nedzimwe nyika, iyo Zimbabwe ichivatambira nemaoko mairi.
Avo vangwari Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vari parunhare kuTexas muno muAmerica. Bazi rinoona nezveutano mudunhu reMashonaland West rinoti riri kuwedzera nguva yekubaya vana vechikoro nhomba yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 nesvondo rimwe chete. Nonurai Jena anoti panyaya inotevera.
Mukuru anoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa mudunhu reMashonaland West vaGeorge Kambondo vanoti vari kuwedzera nguva yekubaya nhomba yeCOVID-19 vana vemuzvikoro sezvo vakatadza kubaya vana vaitarisirwa vanove zvikamu makumi manomwe kubva muzana vari pakati pemakore gumi nevaviri kusvika pamakore gumi nemanomwe.
During the program, especially the first week yatakatanga program, my school going age 12 years and to 17-18 vazhinji vacho vanga vasimo muzvikoro, vanga vasati vasvika muzvikoro, vamwe runzi mafees vanga vasina kuya because vanga vasina mafees, and so saka turnout yanga iri very low muzvikoro, zvototi it affected our program.
Vakambondo vanoti sebazi vaona zvakakodzera kuti vawedzere nguva kuti vana vakawanda vabayiwe nhomba sezvo zvikoro zviri imwe yedzimwe nzvimbo dzinogona kutapuriranwa chirwere cheCOVID-19 zvakanyanya.
Tawirirana sebazi rezveutano kuti tichakontinua pacovid vaccine.
Danho ratorwa nebazi rezveutano rakurudzirwa nemasangano anomirira vadzidzisi, asi vachiti vabereki vakasabhadhara mari dzezvikoro kuti vana vaende kuchikoro hapana zvavanenge vaita. Sachigaro rimwe sangano rinomirira vadzidzisi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaObet Masaraure vanoti kushayikwa kwevana vekubaya muzvikoro zvinongosimbisa zvavanga vachitaura kuti vabereki vanosvika zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana vakatadza kubhadhara mari dzezvikoro kusanganisira vadzidzisi.
Tsvakurudzo dzatakaita takagara taona kuti 90% yevabereki vataitaura navo vaiti havakwanisi kudzorera vana vezvikoro nekuti havana zvikwanisiro.
Izvi zvatsigirwa nasachigaro werimwe sangano rinomirira vadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ, Dr. Takavasira Zhou, vanoti hazvishamise nekuti mari dzechikoro dzakawandisa zvakanyanya zvekuti vabereki vakawanda havakwanisi kubhadhara mari dziri kudiwa.
Takagara tichingotaura kuti maschool fees akachajwa aya akanyanyokwira, vabereki vakawanda havana mari dzokukwanisa kuti vabhadhare maschool fees, varairidzi havasi kukwanisa kubhadhara maschool fees akadaro.
Hatina kunzwa divi rebazi rezvedzidzo sezvo mutauri webazi rezvedzidzo yepasi nepamusoro vataungana ndoro vati vanga vari mumusangano. Bazi rezveutano rinoti rabaya vana munzvimbo zvikamu makumi maviri nezvipfumbamwe kubva muzana. Chirongwa chechipiri chekubaya nhomba chakatanga musi wa2 Chivabvu chakapera musi wa14 Chivabvu. Zvichakadaro, bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCovid-19 nezuro zvasiya vafa nechirwere ichi vave zviuru zvishanu nemazana mana nemakumi masere nematatu kana kuti 5483. Vanhu makumi mashanu nevatanhatu vakabatwa nechirwere ichi. Vanhu vabayiwa nhomba mbiri vadarika mamiriyoni mana nezviuru mazana matatu kana kuti 4.3 million. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu zvikamu makumi manomwe kubva muzana nhomba panopera mwedzi wachikunguru. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Vanhu vanomwe varikufungidzirwa kuti vakafa mushure mekunge tambo yadimbuka vachibva vadonhera mugomba kuBucks Mine Colenbourne kuGwanda, uye pane urongwa hwekuedza kuburitsa mitumbi yavo. Mutedzeri wegurukota rezvezvicherwa vaPolite Kambamura vaudza vatori venhau kuti urongwa hwekuedza kuburitsa mutumbi huri kuenderera mberi huchitungamirirwa nebazi ravo uye vamwe vabva kumugodhi weVumba Kachikwe. Vati vanhu ava vakadonha mamita mazana maviri pakadimbuka tambo iyi. Mutori wenhau weStudio 7 aenda kumugodhi uyu anoti vari kubatsira vari kuona mitezo yevanhu yakadamburwa damburwa uye ropa. Mugodhi uyu waimbenge wamira kucherwa asi unonzi wakatangazve kucherwa mwedzi wapera. Mugoziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata mukuru wesangano reNational Mine Workers Union vaNomboko Jabangwe.
Tarasikirwa nema ndireurombo tarasikirwa nema miners nevashandi vedu vemugodhi nekuoma kwakaita upenyu uku. Vashandi vava ndivo vanenge vari mabreadwinners, muridzo dzadzisina anotarisa. Zvakangooma, asi tinochema nehama dzevashayikirwa nevanoshanda navo. Tinoti seunion, seNational Mines Workers Union of Zimbabwe, ZCTU affiliate, tinoti mweya yavo ngaizorore murugare.
Tinoziva mune tsaona mumabasa, dzinombokonzerwa neitsaona dzemhando idzi?
Chiitiko chaitika ichi hachifani kudzokorodzeka. Tisingafani kudzokorodzeka. Investigation ndo yatakumirira, but kazhinji zvinonyanya kukonzera maaccidents akadai aitike inyaya yekuti makambanizi vanenge vasiri kuita inspection nenguva vachitarisa kuti ropu yavo yakamira sei uye vachiireplesa nenguva. Saka tichangomirirawo kunzwa kuti investigation inoti kudii. Ndangotaurawo hangu ndichiti ndozvizhinji zvinowanzokonzera, asi sevashandi tinorwadziwa nekuti kazhinji zhinji isu tisi tinopera kana pachinge paita maaccidents, asi pasinawo pamihoro, pasina chatinenge tichiwana.
Mukuru wesangano rinomirira vashandi vemugodhi reNational Mine Workers Union vaNomboka Jabangwe vachitaura vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Ivan Zabatawo mukuru werimwe sangano reCenter for Natural Resource Governance kana kuti CNRG vafara emaguhu kuti tinzwewo pfungwa dzavo.
Ngati mitemo inochengetedza vashandi iriko yakawanda and inoshanda. So chiri kuleka haisi mitemo, mitemo iripo. Asi chiri kuitika pari zvino ndingati indigenization mining sector, kuti panewo hama dzedu zvikuru sei vane vari mune zvematongerwo enyika vaakupinda mumining asi vasina ruzivo rwemining. Saka chavari kushandisa kazhinji kacho yatingati political muscle, kuti ndiani mune zvematongerwo enyika. Vamwe vacho ndoo vanouya vachipa yatingati protection kuma companies vanenge vari kutyora kodzero dzevashandi necommunity. vanozviita muzita remunhu.
Saka zvii zvinofanirwa kuti zviitwe kuchengetedza vashandi mumigodhi.
Chinhu chekutanga chinenge chichidiwa enforcement yemutemo. Iyo Ministry of Mines inewo department inoongorora nyaya dzesefeti idzodzo. Tinorangarira gore rakapera pakaputika compressor kumazoe. Pakafa vanhu vangangoita vatanhatu kana vanomwe. Vanga vatoudzwa neMinistry of Mines kuti ngavavhare mine iyo nekuti mashandiro ari kuita vanhu vari kushanda pane njodzi havana kuteerera, tikarasikirwa neupenyu. Saka chinhu chiri kudiwa enforcement yekuti kana kambani isina mastandards akakwana, hurumende inofanira kuti ikwanise kumisa kambani iyoyo.
Sangano reCenter for Natural Resource Governance. Mukuru weSangano reCenter for Natural Resource Governance, Vafarai Maguhu, vari paRunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Ukraine yazivisa nhasi kuti mauto ayo akwanisa kutora dzimwe nzvimbo mudunhu reKharkiv rainge rambopambwa neRussia. Mauto eUkraine aburitsa vhidhiyo atosvika kumuganhu kweguta iri vachiti mauto eRussia anga adududza. Russia yainge ichida kutora maguta akaita seKiev, Kharkiv, Odessa, Donetsk neLuhansk, asi zvinenge zviri kunetsa. Mutungamiri weRussia vaVladimir Putin vayambira nyika dziri mugungano reNATO nhasi kuti vachatora matanho akasimba kana Finland neSweden dzikava nhengo dzemubatanidzwa uyu. Vanorwira kodzero dzevanhu muSouth Africa vaenda kudare repamusorosoro munyika iyi kunopikisa mutemo unorambidza kudhindwa kwemabhuku anoverengwa nevasingaone kana kuti Braille. Mutemo uyu ndewe munguva yerusarura ganda kana kuti apartheid. Vamwe vana vakazvarwa vaine chirwere cheHIV vange vorarama kwenguva yakareba nekuda kwemishonga mitsva yavepo vanonzi vave kuisa utano hwavo munjodzi nekuda kwekushandisa zvinodhaka. Ropafadzo Mapimidze anoti panyaya inotevera.
Vanorarama nechirwere cheHIV uye vachishanda nesangano reFaith Community Initiative Champion vari paGlenview Polyclinic vakunashe mukwashi vanoti kudzamisa pfungwa kwevana vakazvarwa nedenda reHIV dzimwe nguva kunopa kuti vapute nekunwa zvinodhakwa sezvo vakawanda vavo vari nherera. Asi vati izvi zvinodzosera kumashure urongwa hwekudzikisa huwandu hwevanhu vanozofa nechirwere ichi. Mukwashi vanoti chiitiko ichi chave kuunzazve mamwe matambudziko anenge kurasika kwepfungwa.
Zvinodhaka izvi zviri kuita kuti tipedzisire taregedza kumwa mishonga yedu kwoupenyu hwese nemhaka yekushaya nguva yekutora mishonga tichiwana nguva yekutora zvinodhaka. Zvikare zviri kuita kuti vamwe vapedzisire vakurwara nepfungwa nemhaka yekutora zvinodhaka. Saka zvinodhaka izvi zviri kuunza matambudziko muupenyu nemuhutano uye nekurasikirwa neupenyu.
Mukubatsira vana ava, amai Martha Mlambo vanoshanda nesangano reZimbabwe National Network of People Living with HIV, ZNNP+, sechipangamazano. Vanoti sangano ravo rine homwe inonzi Momentum Grant, iyo yakanangana nezvirongwa zvokushanda nevana vane makore ari pasi pegumi nemana 14 vakazvarwa nedenda reHIV.
Tine program yatinoti Momentum Grant yatakatanga gore rinoi. Iyoyo inongofokasa chete nevana vane between 1 and 14 years. Toita kuti vachengetedzwe vachitora mishonga vana vanenge vakadaro iva. Tinoenda kuzvipatara. Tikange taidentifya kana taona vana vanomwa mishonga kana vakaregedza kuti vomwa mishonga weati. Tinobva taudza manesi. Manesi anozoshanda nemai waichasa kana nemacommunity volunteers edu kuedza kumeka shure kuti vana ava vanoteerwa chero kudzimba dzavo chaiko vachipihwa mishonga yavo vachidzidziswa kuti vasazoregedza kumwa mishonga zvachose.
Amai Mlambo vatsinhirawo vachiti vana vazhinji vari kusangana nedambudziko iri vagari vemumadhorobha.
chazvinodariro na vana vanonzo zvikapa kudaro nenye kuti vamwe vacho vanenge vave kuti kosei ini ndakazozvarwa ndine HIV vamwe vana vezera ravo vasina HIV saka kwavari vanenge vaine chigumbu vamwe vanenge vane chigumbu nevabereki vavo vamwe vanenge vachitadza kutambira nhau dzekuti vakazvarwa vari pamushonga.
Nyanzvi munyaya dzezveutano hwepfungwa Dr. Nemache Mawere avo vanoshandira kuInguchene Psychiatric Hospital kuBulawayo vanoti vanhu vanoshandisa zvinodhaka nezvikonzero zvakawanda asi medzisiro yetsika iyi kuvhiringidzwa kunozoita pfungwa dzavo. Dr. Mawere vanoti vanhu ava vakasakurumidza kuwana rubatsiro vazhinji vacho vanotozorashika pfungwa dzavo zvokuti vanenge vave kugara vachizoongororwa pfungwa dzavo nguva nenguva.
Vanhu vanoshandisa zvinodhaka kwokuda kwezvinhu zvakawandisa asi chikuru chinonyanya kuita kuti vanhu vade kushandisa zvinodhaka zvinotanga vachida kuita inonzi experimentation kuda kungoona kuti zvinoita sei vakazvishandisa vozotanga kutsvaka chikonzero chinoenderana nezviri kuitika muupenyu hwavo chinoedza kuti vape justification yekuti zvandiri kuita izvi zvakonzerwa neizvozvo.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveutano hwepfungwa musangano reZimbabwe National Association for Mental Health Dr. Ignatius Murambidzi vanoti huwandu hwevanhu vari kurwara nepfungwa hwakakwira zvakanyanya kubva pakatanga kuvharwa kwemaindasitiri nemisika muna kurume mugore 2020. VaMurambidzi vanoti dambudziko revanhu vanoputa nekumwa zvinodhaka riri kuratidza kuti rakomba munyika uye zviri kuonekwa nekuzara kwakaita nzvimbo dzinorapwa varwere vepfungwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Ropafadzo Mapimitsi.
Munhau dzemitambo, Premier Soccer League yazivisa mutsamba kuvatori venhau kuti mitambo yose yeCASO Premier Soccer League yambomiswa mushure mekunge paita mhirizhonga pakati pevatsigiri veDynamos neHighlanders neZuro kuBaba Field Stadium kuBulawayo. Mugozeya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi munyaya dzezvemitambo vamuzi wetu Hadebe.
Rakationei nekuti tinoona kuti apa matimu maviri aya Highlanders neDynamos ndo aita kuti kuite noizi yaitika kuBaba Field Stadium. Kwozoti tisati tasvika pagemu iroro rekuBaba Field, Dynamos yakauya futi kuno kuzotamba neBulawayo Chiefs ikatoita futi kuti mafans ayapinde mupitch. Highlandersvo futi ikaenda kumandava, masapoters avo futi akapinda kupicha payanga ichitamba nechikwata cheFC Platinum. Saka toona kuti tikati matimu maviri aya ndo medi anowanzoita maproblems aya. Saka zvinoita kuti zviite very unfortunate kuti zvakutoaffecta mamwewo matimu.
Zvii zvavangade kunge vachimisa mitambo kuti vange vachigadzirisa semaoneri enyu?
Iyo PSL ndofunga iri kuda kutiwo inyatsotarisa kuti problem iri pai, inyatsoona kuti iri kuonana nemaporisa kuti pasecurity zvakamira sei, ionane nemarefu yezve kuti kune vanhu vari kukomplena kuti marefu haasi kuita mushe. Kune mimwe mitambo vanhu vari kukomplena nemarefu, but nekuti kunenge kusina mafenzi akawandira mitambo yacho inozopera zvayo. Asi zvinhu zvinorakidza kuti hazvina kumira mune.
Vamwe vari kuti iko yadi kungoti panenge pachitamba pamusha iyo Highlanders neDynamo dzacho dzonzi dzitambe musina vanhu.
Tikanyatsotarisisa matimu iwawa ari maviri ndo atikati akabata league. Kana kuchinzi kune masponsors ari kuda kuuya kuti azoadvertise, vanenge vakatarisira kuti kunge kune vanhu vakawandisa sevanhu vatakaona kuBaba Field Stadium. Saka kana wakuita kuti vatambe kusina mafenzi zvinotoaffecta futi.
Nyanzvi munyaya dzezvemitambo vamuzi wetu vaDebe vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa nyaya yebatamu refu batamu pfupi yakaitika neZuro pamutambo weDynamos neHighlanders uyu yapa kuti mitambo yose imbomiswa. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Mutengo wemagetsi, zvekudya zvakaita seshuga, mafuta ekubikisa zvinonzi zvawedzerwa. Gurugota runanezwa kuchikidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava vanoti Zimbabwe yakagadzirira kutaurana neEthiopia panyaya yevave mutungamiri wenyika iyi vaMengistu Hail Mariam. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokonekai nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC.